Achidwe ticha kuita chichitekeshera zvikuru sei muHarare mandiri kushandira. Zvokuti vhiki yapera takadona kana 5 makesi kuGreenview evanhu vakadouya nechirwere ichochi.
Zvirwere izvi zvakadai sekolera netyphoid zvinokonzerwa nei?
Zvinowanza zvatapurwana mumvura yekumwa. Mvura inoshandiswa nevanhu pakumwa nepakubika. Ndo mode of transmission yacho, ndo mutapurwano wazvinoita. Munhu ukadya kana kumwa mvura ine utachiwana uyo wobva wabatirira.
Munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere ichochi chekolera kana chetyphoid?
Ruzhinji rwacho chirwere chekolera chinoitisa manyoka emvura aya inonzi nechirungu rice water diarrhea, yekuti unenge uchiburisa mvura yakawanda zvikuru nekumasure uchidi uchichaya manyoka. Chetyphoid ruzhinji rwacho unogona kusaita manyoka, unogona kungonzwa manyoka mbijana, but wonzwa mudumbu muchigwadza, musoro muchirwadza, wogona kukwira temperature uchingonzwa kuti mviri wangu hausiriwo chaiwo iwo, kana kuita inonzi fever yaya, wobva unofanira kususpecta kuti une typhoid.
Vanhu vangazvidzivirira sei kubva kuzvirwere izvi, kolera netyphoid? Zvii zvavangakwanisa kuita?
Kana wadosuspecta kuti unayo, chinenge chiri chekudoita kuenda kuna rachiremba, because unogona kushayika. Asi usati waibata, tinokurudzira vanhu kuti vageze maoko vasati vadya, vati kana vachitenga zvinhu zvakaita semafruit, maepo ayavo, magezesa, mvura yaanomwa ive yemumigodhi, kana kuti vodotanga vaibhoigisa. Nokuti dzimweni dzenguva tiritowana makesi evanhu vanenge vachiti no mama mvura yemubhoho asi still vaita typhoid. So tinokurudzira kuti vanhu vaabhoilise mvura yanenge vamwa. Sevari vacheche vaya vanokwanisawo vatenge mvura dziya dzebottled water kuti vana vacheche vamwe, because vana vechidiki vanowanzwa kurumidza kukurirwa nechirwere.
Kana munhu achinge anzwa sekutaura kwamaitaimi kuti ane zvamataura izvi, anofanira kuita sei?
Anofanira kuenda kuchipatara chiri pedo naye, onoonekwa. Pane matesti anoitwa, marapid test, ekuti anodonoonekwa kuti chivaiyi haisi typhoid. Kunozi kune vamwe manyoka anongoitikawo asiri typhoid kana kolera, ekuti munhu unogona kungomwa ana sugar salt solution zvodopfuura, but unenge uchifanira kumeka sure kuti haisi typhoid.